Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on May 16th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the Zimbabwe diaspora vote.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-60640 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk in the Diaspora Forum, we are talking about the diaspora vote.
The Zimbabwe Electoral Commission, or ZEC, says it will conduct a mop-up voter registration exercise between the 19th and the 29th of May, which will run concurrently with the public inspection of the voters' roll.
Over 5 million people have already registered to vote in the forthcoming general elections. However, some Zimbabweans living in different countries have been left out of the crucial elections.
The Zimbabwean government claims that it does not have the necessary resources to allow its citizens living in many nations to vote as per the country's constitution. Despite being left out, some Zimbabweans continue pushing for the diaspora vote.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
2077. We are live streaming this show right now on our Facebook pages. VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So no one is left out.
I would have bonga one papa joke.
And it's 50-50 because in Angia 50-50.
So it's 53
languages. 53.
Yeah, man,
50 plus 1, well, we now vote. 50 plus 3 is
yeah. That's right. Yeah, good job. Okay, this land, VOA Studio 7, VOA in Debele, Lago VOA Shona. Lapan Kulumage, Obulambini, Kumbebuli and Gini, Bogus Libazisa over Facebook, over VOA in Debele, VOA Studio 7. Leviyo ishona so ngenani lisibukele kolapho ke sixoxeni sizweni ukuthi silithini ngodaba lolu diaspora vote. Siyabona ukuthi ke iZimbabwe Electoral Commission ithi izavula futhi ugwalo lwayo ukuthi abantu babhalisele ukuvota. Bekwenza konoku baqhasa mhla ka 19 kuze kuyephela mhla ka 29. So ke nxa ukuthi ungabhalisanga chona khona kumele uye bhalisele ukuvota. So siyawazi ukuthi ngaleso sikhathi jonga kwakusenzakala abantu babevula futhi ugwalo lolu ukuthi bakhangele ukuthi amabizo abo alright. So nxa ibizo lakho lingalunganga so kumele ubatshele sungena kwenye iline.
Ubona uNyoris.
Ya, uzobatshethi hey ibizo lami leli alihambi kuhle.
Asi ukawani kwa uNyoris akabili.
Ah ah, uhleli kitsho lot. Kumbe kitsho jele phakathi. So uyalala enkantolo.
Ndizozo.
So kunjalo ke jo.
And mina ngiyaphila.
Ya jabona baba.
Ha ungiona ndakasimba.
Ya.
Dai kari kari. Ndaingoti ha ndifunga ndiri kuma 16 years kusimba kwacho.
Ya can see.
But 50 years ha unenge wapfuura.
So in simple terms you are brand new second hand.
Brand new second hand.
Kunjalo.
Just needs kuti irambe ichienda ku workshop.
Ya. Oiling the machine. Ya.
Yes. And the process it involves those who are in the diaspora, Vakasana Gibbs.
Voters.
Votai.
Yeah.
Ndovanda Zokera Paujaya was 16 years. Yes. Wongu wadio watere ne watare nasi tirukurukura nenyaya ye diaspora vote. Inyaya tagarati kurukura pano pachirongwa chedu. Inyaya inoramgo ikitauru kwa newano wa Zimbabwe wariku nzekwe nyika. Saka tichirambo chisimuza. Wariku chema kutai waka umbiro re mutemo rono titrofana kuvota tirumu nyika zatiri. Asi urumende iluta urota ikwanise kuti inge ishtipa mkana iwoyo. Zichidaro zvinoonekwa kuti vana veZimbabwe vatoratidzwa kare kuti havasikwanisa kuvhota gore rino kuti hurumende yakatozivisa. Asi vakukurudzirana kuti sezvo ZEC yavhura mukano wekuti pange pachinyoreswa kuvhota, pachitariswa zvakare kana kuongorora gwaro revoters roll yatingati voter inspection, hanzi tobva tangokurudzirana tiende kumusha vanokwanisa tononyoresa zvakare kuvhota, kana takambopotswa nepekutanga topinda mufinal mopup yeZEC, kana kuti toenda kunoona kuti master edu akanyora zvakanaka here, because ndinoziva kuti vamwe vanonyora GIBS kuti GIBBS. Dzimwe nguva wakanenge wakanyorwa GIBS hauchatovhoti.
That's right. Yes. So kwenziwa njalo ke ujongo yaibeka ke udaba lwetu lamhlanje uti nxa ukuti wabhaliselwa ukuvota mhlaka 19 kusiya mhlaka 29 kumele ukhangele ibizo lakho ukuthi uhamba kuhle. Njalo isikhathi sokuthi ubhaliselwe futhi ukuvota labo abangazange bebhalise. Yes, sizokuthiwa ke silo baba ecingweni. We are just joined by Mr. Charles Mutama, who is the executive director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy. Mr. Mutama, good evening, and how are you?
Good evening, Brother Dube. How are you doing? Oh, I'm fine, thank you.
Thank you so much. So, maybe to start the ball rolling, tell us exactly what you are doing in terms of campaigning for the diaspora vote.
Okay, we are engaged currently in a number of programs to advocate and lobby for the diaspora vote.
Mm-hmm.
One of them that we started probably 2 days ago is the mock vote for the diaspora,
mm-hmm.
where we are appealing to all Zimbabweans living abroad to cast their votes in a makeshift ballot box using a makeshift ballot paper, which they can buy from their local store, as a way of protesting that we are being denied the right to vote by our government,
mm-hmm.
a right which we should enjoy according to the Constitution. And then we are also using legal methods in partnership or in collaboration with other groups, such as the Zimbabwe Exiles Forum.
Mm-hmm.
So right now we are waiting a judgment on the issue of the diaspora vote by the Constitutional Court. Thirdly, we have a private members bill, which we were expecting to be included in the Electoral Amendment Act. But from the feedback that I'm getting from my our lawyer, Jacob Mafume,
mm-hmm.
the private members bill for the diaspora vote was not included in the Electoral Amendment Bill.
Mm-hmm.
So that was another initiative that we were also using to lobby parliamentarians for the diaspora vote.
Mm-hmm.
Mm.
Yes.
So tomboti nerurimi rwamai vamutama tinoona imi mune chirongwa chamakatanga chamakaparura chekunge vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachivhota vari munzvimbo dzavari, asi yamuri kuti imi mock vote muchishandisa zvigadzirwa zvekuti munhu anogona kungozvigadzirira ega kuti avhote ari munyika yaari imomo. Zvinobatsira chii kuhurumende kana iri vhoti isina kwainoenda?
Ivhoti yekungoratidza kuti tiri kugunun'una kuti hurumende yedu yenyika yedu yachizvarwa iri kutadza kutipa mukana kana kodzero yekuti tisarudze vatungamiri vatinoda zviri pamutemo webumbiro remutemo guru renyika. Saka inzira yekuratidza kuti tiri kugunun'una, tionewo isu vana vezvizvarwa zveZimbabwe vari kugara kunze kwenyika. Tiri kuedza kutaura zvekare kuti asi zvinhu zvekuti tingati zvinodhura kuti zvingaitwe kuburikidza kumaembasi. Vana veZimbabwe vanogara kungave kuEurope, kuAustralia, une dzimwe nyika muAfrica nekuthe Americas, vanokwanisa kuenda kumaembasi kunyika dzavari kugara vongonovhotera ikoko. Asi hurumende iri kuhwanda nenyaya yekuti haina mari uyezve hapana nguva. Asi mastatement avo avari kupa tiona akasiyana-siyana. Vamo vaSB Moyo, foreign ministry, mukuru weforeign ministry, vakamboti vachati pamukana ndokuzodududza vakuti aiwa kwete, nyaya mari nemaitiro acho ediaspora vote aiti. Saka atiziwe manje kuti pakamira ndepapi panyaya ediaspora vote. Vanoda kuti tiwane mukanewo here kana kuti kwete. Pane zvavari kutyira here kana kuti kwete. But isu tinoti hapana chavanofanira kutyira nekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Havana atingazive kuti mapata avo avakamirira ndehapi. Chikuru chavari kuda ndechekuti vasarudze vatungamirira vanoda.
Ndikubatei muromo ipapo vamutama ndozva kuti mune nguva yamuri kumhanya kuti mubate zvimwe. Vamwe vana veZimbabwe vanoti sarudzo dzikavhurwa kunyika dzekunze ikoko kana diaspora vote iyo sarudzo dzinogona kubiridzirwa zvakare. Imi munoti
ndopikisana napo because ndinoona iri nyaya yekuda kuti kuda kuvharidzira kuti diaspora vote isaitwe. Zvekubiridzirwa kwayo andione zvichitika kudaro nekuti ziso rinenge rakavhurwa neve dzimwe nyika pamwe chete nevamwe vema non-governmental organization vanenge vachitarisa sarudzo idzodzo.
Aiwa, pakanaka, Gibbs.
Yeah, so looking at the modalities of diaspora vote, we know that the government says it does not have the necessary resources, you know, to conduct that, but it has got this willingness of doing it. So at the end of the day, where do you think the resources will come from?
Well, there are a number of international organizations that can help with the diaspora vote.
Mm-hmm.
The United Nations, for example, can assist. The European Union can assist with the diaspora vote. What is just needed is the political will by the government of the day.
Mm-hmm.
Because obviously the opposition parties are supporting the diaspora vote because they uphold the constitution of Zimbabwe, whereas the government of the day is going contravias the constitution of Zimbabwe. So the resources can be provided by the United Nations, by the European Union, and other international organizations that are willing to sponsor democracy in Zimbabwe.
Mm-hmm. Mm. Yes, Rukani labo yakhuluma lapha ke umnumzana Charles Mtama uthi ye uyakwazi ukuthi eZimbabwe yakula mali kodwa ke imali ngatholakala nxa iZimbabwe ingaya kuhlanganiso ezinjenge United Nations kumbe ezinye nje ezingabaniki imali yokuthi bayenze khona ukuthi izalwane zeZimbabwe zihlala kwamanye amazwe zivote. So ke uphinde wakhuluma njalo ukuthi bayaphitsheka ngesibilo kateso okumangalisayo ukuthi badinge abantu ukuthi batshengisele ukuthi kwenzakala ukuthi bavote. So bayenze lokho kuthiwa ngama-vote mock votes ukuthi uyabule polling yakho lapho khona ngapho usenza uphosela amaphepha utshengisele ukuthi hayi la uyafisa phela ukuthi uvote singaukuyasebenzisa kumbe hayi mvote.
Ndizvozvo. Vamutama, vanhu vari kutambira sei iyo kurudziro yenyu yekuti vaite yamuri kuti mock vote?
Ndingati vanhu vazhinji vari kuifarira mock vote nekuti vanoshuvira sekushuvira kwandinoita nevamwe vose kuti vawanikwe vachisarudza vatungamirira vanoda vari kwavanogara.
Mm-hmm.
Saka vakawanda vanoti ivo vachawanikwa vachiita maivo mock vote nekuita mavhidhiyo ekuratidza hurumende nepasi rose kuti veduwe tiri kugunun'una, kodzero dzedu hadzisi kupiwa nehurumende yedu, iri kuti iyo ida kuita sarudzo dziri pachena, sarudzo dzinounganidza vanhu vose.
Zvaramba izvi zvekuti vanhu vavhote gore rino, asi ZEC yavhura mukana wemazuva gumi nerimwe kubva musi wa19 chivabvu kana kuti 19 May kusvika musi wa29 May. Zvii zvamuri kuitwa imi semasangano ari kunze kukurudzira vane mukana kuti vakwanise kunge vachishandisa mazuva gumi nerimwe iwaya kunyoresa kuvhota pamwe nekutarisa mazita avo muvoters roll?
Pasocial media tiri kukurudzira pamwe chete nemamwe masangano akafanana neZimbabwe Exiles Forum, 5 million vote effect diaspora program, kuti avo vanogara pedyo neavo vari kure asi vane mari vachikwanisa vane mukana wekuenda kuZimbabwe ngavaye ndivano register pa final mop up ya dapiwa nezek yekuti ti register then kana nguva yekusarudza yasvika vodzokera zvekare kunosarudza vatungamirira vavanoda.
Maita basa vamutama andizve kuti muchakasununga here zvekuti murambe henyu muri parunhare kana muchikwanisa ramba yamakabata timbotora muteereri. Tina mukoma Richard Moyo. Makadii mukoma Richard Moyo? Hello?
Regaindi, sikutanga regaindi tini za mwenye za Jehova Mwari. Tifanga misa madiku anakanaka. Pachirongwa icha kanaka. Shino paze. Raundi yeshipi ato yeshipiri utu wanu arejisi kufota. Zisini zazo. Tuangu tinda mwari. Dawai shio zukuruda inyika edu mani ya izamo kuhito zito zimunyika. Kuhundi ya varumu diaspora utu wa vote. Ndoza zangu kuti. Zinu zinu nita pana hapo mkati minyika edu kutiti wa izozo. But this means also I think one shungu that Taiwan had to buy it as a model for it to put a combo on a mini Kafana and a Kenya Pangoya there with some cutting my embassado. If the more Nika, Sakan put his rain, you get this as the size also. Sakazmus is what was the business also. Sindango, Tendang, good day, Varukun, Vachawana Mukano, Kundo, Nirsa of Water, they were Kabuna Pinda Vosu, Vachawana Mukano, Nirsa of Water, Zunzakanaka's Kuno Kutichi, Kuru Zirifuti, Zekuta Vesu. Tigono kundovota ni namba ya kawanda kwa mazoe wa otu votera wa tinoda kwa watu wa unoda saizo zo so zizu kwanzi your vote is your security sa zuzu ni zakana kasa ndo papa ingu wanishi mudamunye kuti ya shiro dai wano ta wanifo mkana wano wanifo mkana mkati minyika inovozi wa kuzobuda kuru jinja aduoni wavili watu watu wano umu wanga guna kutuwa yendia sudai wanga watu wa uindire wano mwuzo wakambu undira wano mapassport in South Africa wakatua passport kwa wano tadani kutumina wawezi hiki wakanyolesa mkati minyika yetu wanavote.
Saka imi mkoma mwe maka kwa nisaere kuenda kuno nyolesa kufota uye mcha kwa nisaere kuzokera kumusha kuno tarisa zitare nyuka naraka nyora shakanaka mkwarero wa vote kana maka mambo nyolesa pe kutanga.
Regaindi tende sa mfundi simonizo mzangu ya mkoma mwe Naruhu ndekuti kunyoresa kuvota enda ndakanyoresa zvangu kuvota ko shiridzi kwandiro berekwa ndakanyoresa kuvota ndino tarisira kuti nino chandovotawo pamazuva achinga asvika chandovotawo nesuo tikudo chinji chiri chinyari vafundi tikudo chinji mukati minyi zvakanaka ndakanyoresa kuvota singaingotiwo kune vasino dai vakazamawo asi sesu tofauti wana nukulea roo, tofauti ni soti gunu tiendeo, nukuti kuna wanoo, katino sapo ya tino uda, saka hati gunu kuti, ti ngu wadari singa gunu wae, samu yu gunu wa te prezo ni something, tofauti gunu tiendeo. Ati nangu kuru zila kuti, daiz nizuose, zika itukwa, meru duru washi, pasina mere mere, saizozo, kuti mukana wapiu waba nuyesi Zimbabwe, wakatira matumane, sepasi, nadu nyo saku vota, ndu zote bariko, wakafani mana jidi wana chidi donoro Johannes, kendaya unyoso kuvota ngifunga kwati wakanitirira ipapo unyoso kuvota siyazi kuti kunyo kuvota chi vota yakakosha ndopano upenyu ndopano raramo ndorunyoso kuvota ndopano bva chakanaka pazvimwe zvinoita kukurudzirwa madzangu dzose nevari makereke vamwe vafundisi vamwe evangeri kuti vanhu vanyoso kuvota umwe na umwe anozo kuvotera nenhayo kuti ndono yada kurongotsana kuti iyo baba.
Aiwa maita basa zvikuru mufundisi Moyo muri ku South Africa handiti.
Mfundisi mwenye South Africa baba, mfundisi mwenye South Africa, tata fara zijipa mwenye zeki nga guna kuhunza wa registri mwenye kufote, but zini zazo, vacha inda zo kumusha, kuhusi ni kuno wacho wano, kawanda wacho, vaito do, vaisu ya kutuwa guna zizi za sisa mwacho, zitupa wana, zitupa kando siya kuma atila mkuya, kuma password, kaza watu wa shoma, ima vacha inda, asiji kutu sewa, mdono senga tiende, iwa no gona, nga wa inda. Ndaraka muzwa na uye free transport wa mwiti free transport ino netsa ino chisa kwa free transport uwe wano zendia ino nisha indo zangu dovote wano dovotele chudo tia ingwa rudinga aga simbisa masho kangu pesa na nguti kunyika yese Zimbabwe ya katila ngati bata ni tiwa nwa mwichete pa na weka fani chigunu kubaka nyike edu pasa marudinga ano tida marudinga ano super father katika votela change katika votela chakanaka tisa guna kuhute wano waruku pesa rauzi waruku mbamuka kata ya zina maturo party ino wina iliko namba iliko chiri pakaita 20 vanhu vari 21 uri kuosha wana 12 vamwe vakaona 11 handidzo votera pati chokwadi nguva yakwanirama tayaura mudiaspora handi ikoko atunga miri mose wafundisi namo mwa bishop egai kufosa wano nemali bari madishe mashiti wano wano votila pa wanoda nerudu wavo nemo yavo I think gorerino wano wachendo vota nerudu wandu nukutipano zaka wanda zako nekwa wachiru kuona wana baba wano kufambo wachifadha wano mkutenda uzuchembe nizu mbuya tiludu wana sita zezo saka nukuda kwa Jehova mwari kumulise Zimbabwe marudu ngave nimi rara ya mtisini murudo bariru nyo zako vota tifotile nyika edu tigoni kivaka patwa tigoti aleluya amenu ya msula mwari akuru kufadze mose mose amen.
Thank you so much Gibbs, that was Mfundisi Richard Moyo in South Africa, and he's urging Zimbabweans to go and register to vote in order to bring that change that they always yearn for. And he's saying it's something that should not be only expected from citizens, from ordinary citizens. He's even urging pastors, priests, bishops to participate in this.
And he actually nearly went for a prayer, which was in his right.
That's true.
To do that.
Yeah. That's true.
So I think we're joined by our second guest, and that is Mr. Fortune Mlalazi, the spokesperson of the People's Democratic Party, led by Mrs. Lucia Matibenga. Good evening and welcome to the program, Mr. Mlalazi.
Thank you.
Yeah, siyabonga. Ngakutsho ke ngesintu kuqala ukuthi diaspora vote uyibona njani?
Into eqakathekile kakhulu ukuthi sakhe ilizwe lethu njona lo kuthiwa ngumlangagwa ethi Zimbabwe i-open for business. Besilesifiso ukuthi anga-openi kuphela for abantu bemzini abafunze ukwenza i-business. Into yokuqala ukuthi avulele abantu beZimbabwe abakwamanye amazwe ukuthi bavote. Lesifiso kakhulu siyafuqa njalo ukuthi abana kuyavumakala ukuthi abantu abase-South Africa baningi kakhulu eBotswana, e-America, e-Britain bavunyelwe ukubana ba-exercise ilungelo labo ukuze bakhethe ukuthi ngabeni, ngoba siyazi ukubana balesifiso sokuphenduka ekhaya. After elections sizabona abantu besiza ekhaya back. So besilesifiso kakhulu ukubana iZimbabwe ingabi open for business kuphela but ibe open for voting by its citizens.
Ye, kodwa kungenzakala yini khonokho ke mnumzana?
Okwakathesi kungathi kunzima ukuthi kwenzakale ngoba kabalaso uhulumende akalaso isifiso sokubana yenze amalungiselelo okuthi abantu bavote kunye lezeki ngenxa yokuthi bayazi ukubana laba abantu abangaphandle kwelizwe babalekela izano, so bafuna izano iphumile. So uhulumende angangeke abavumele nalokho abakuthi ngesilunga ama-logistics ngalesi sikhathi esikuso kungaba nzima.
Yes, akuzwa kakhulu. So he's saying that Zimbabwe is actually said to be open for business, so charity begins at home. So first, open the business for people to vote.
That's,
you know,
true.
Then instead you, of opening open to other business. People. That's right.
That's
so
good.
Yeah. So he says diasporans are supposed to be voting in Zimbabwe, but he says the government is actually dragging its feet on this issue. So he's not a happy man on that score. Yeah.
Okay. Regarding the utwa mtama wa chiripere, wa mtama mchiripere parunare. Hello, Mr. Mtama.
Hello.
Oh,
yeah,
mchiripo wa mtama.
Ya,
aiwa ndizvo zvotatamboita vateereri nekugamuchirawo vamwe vatinawo pachirongwa. So Mr. Mutama, we know that this issue of diaspora vote is something that is burning in many Zimbabweans' hearts in the diaspora, people wishing to go home and vote or to vote from wherever they are. As an organization, what are you doing to make sure that those that can say, I'm ready to go and vote or register to vote in Zimbabwe, but I don't have the resources to travel, you can help them with that?
Unfortunately, our role as the Zimbabwe diaspora for democracy is simply advocacy and lobbying policymakers and stakeholders. In as far as members of the diaspora community are concerned in relationship with voting, we can only encourage them and we can only advocate for, you know, the right to vote
and to make sure that they exercise their right to vote wherever they are, if there is the availability of that facility to vote in whichever country. But because of the realistic situation that we are facing, where the government is adamant that it is not possible, we encourage members of the diaspora to go to Zimbabwe to inspect for those who have already registered, and for those who have not registered to, you know, make a last-minute dash to register. And we are looking at those who are really close to Zimbabwe, South Africa, Namibia, Botswana, Mozambique, and so on and so on. Because members of the diaspora who are in Europe and the Americas, it's economically impossible to go and vote and pay something close to $2,000.
Mm-hmm. Yes. Maita basa, Wamutama, please do stay on the line. We have a caller, Magadi.
Tripo, Magadi, nyuenu.
I want to rumpe nyu, zita ndiani?
Nitu kwa Guera, John.
Va, John.
Yes, Baba.
John Guera.
Yes, Baba.
Aiwa, Maita basa, mapinda pachirongwa chedu. Tipe yu, zamuina, zumudura renyu, murukunzu kanya atiru, kurukurai. Ndiye, zisara, Zimbabwe, zirukunze. Zvirikunza harisi kukwanisa kuvhota gore rino, asi zviri kukurudzirana kuti ngatishandise mukana wekuvhurwa kwaitwa zvakare nezeki yavari kuti faina vamopa apo. Tinonzwa kuti nyika yose zeki ichaisa nzvimbo dzekuvhotera dzinokwana kuita 2018. Nzvimbo idzodzo, panzvimbo idzodzo Harare ichange ine 82 senders pamusoro pembiri dzatonzwa kuti dziripo iye zvino. Munoti nenyaya iyi?
Ndinoti tichitarisa sezvakaita guta reHarare, vanhu vazhinji vakungouya vachigara muHarare, saka ndomune mamillions evanhu varimo muHarare. Saka muHarare ndomunondofanirwa kutoiswa more centers than any other places. To zvokutarisa nyaya yekuti hongu tingamobilize vanhu kuti vauye vachikwanisa kunge vachi register kuti vavhote, asi kana referee wedu anova Zeki, asi tisina confidence naye nezvaari kuita panyaya yesecurity yevhoti yedu nekudhindwa kwamapepa, handione tichibudirira because referee wachona agara achikontrolewa nethe ruling party. Saka tine dambudziko guru ipapo. Isusu tiri kuno kumusha tirotoona kuti zvakatooma, tichitarisa inini fanike pandi ndakaenda pamwe chete namadhamu wangu kunoregister. But takapiwa two different places dzekuenda kusenda, kuti tabva mimba imwe chete inzvuku yetrude constituency, ivo vakabva vaisiko kuHarare South. Saka otoona kuti confusion ya isingatomboiti musoro kubuda tinobuda takananga kwake kana kuno inspector kwakasiyana. Saka rinotova dambudziko guru rekuti deno zvechipapo yabuda pachena pane zviri kutaurwa zvakanaka, asi ikaramba yakava ichiwanza kuitwa kwachona pasina transparency hatina kwatiri kuenda neelection yedu.
Asi ndikubatei muromo, mukoma Govere, panyaya iyo yekuti imi makarejiswa makaiswa kuHatfield, kamati Hatfield.
Hatfield constituency.
Yes, then adzimai venyu vakaiswa kuHarare South. Hamufungerewo zvinhu zvinokwanisa kugadzirisika izvozvo pamuri kuenda kunotarisa voter inspection ipapa, nokuti ndo maanomalies acho anofanira kunge achigadziriswa iwani. Unless kana makashandisa maadresa akasiyana pamakanonyoresa.
No, same address. Saka idambudziko nderekuti ivo vaitoregistisa vachona vaisasiyiwa nzvimbo dzekuti vanhu vachona vanoiswa kupi. Ndofunga training yaifanirwa kutanga kune vanhu vacho vairegista vachona kuti vakanga vakatsanangurirwa delimitation yenzvimbo dzacho dzese. First, then also uyawo chitanga kuisa vanhu nokuti mishina yedu yemakompyuta yebiometric vanhu vanenge vachiprocessa vachifida that information. Saka munhu era yemunhu ye ari behind that machine inotikostirawo vamwe vazhinji tose. Hazvishanyisi kuti zuva ratinoenda kunovhota chaiko chaiko, you'll be disappointed kuti unotogona kushayiwa zita rako racho. Even waenda kuinspection, because kana matotanga nekuti tichiregister mobva matotanga kuti pobva pava nema anomalities akadaro, then I think come the day of voting, then we will be in a position to be disappointed altogether.
I know. Thank you so much, Mkoma John Govere. Tunemba kuti pamuchaenda kuvota inspection, munogona kubva mango taurawo nevanenge varipo kuti dambudziko iringagadziriswa sei. Dzimwe nguva zvinhu zvinogadzirisika izvozvo. Thank you so much. Gibbs, he is saying that he went to register in the first phase together with his wife. But surprisingly, he was registered to vote in Hatfield, where he lives with his wife and family. And his wife was registered to vote in Harare South.
So things got mixed up.
Yes.
Maybe that's the essence of having the voter inspection process.
That's true.
Yes. So let's go to Mr. Fortune Mlalazi. Are you still on the line, Mr. Mlalazi?
Yes, I'm on the line.
Right. Looking at issues to do with funds, money is the issue here. So if ever there's a Zimbabwean who wants to register in the mop-up exercise, which starts on the 19th up to the 29th, how are they going to do it if people don't have money? From let's say, South Africa to Zimbabwe, USA to Zimbabwe, you know, how are they going to do it?
Well, it might be very difficult, especially those that are in faraway countries such as Britain, Australia, America, and others. But those that are in South Africa, we have always been appealing to NGOs, to business people that can be able to transport people who want to go and register. They have done it before, and we are appealing that they can do it again so that we can solve
I think we've got a problem with your line. Can you move a little bit, just a little bit? Because I think this line, you may be in a place where there's some bit of interference. Can you move just a little bit?
Okay.
Yeah, so we are going to talk about Yeah, I think you are in a place which is a dead zone. So maybe let's call you back right now so that maybe things are going to improve a little bit.
Okay.
You are going to call you back, Mr. Mlalas. Thank you. So we're going to call Mr. Mlalazi. His line there is not doing well, so maybe that's the best option. So silobaba ke uphiri ecingweni lapha ke ubaba uphiri sizokuthi utheni baba phiri ungawutshona njani
ayisethuna njani
sona kahle sibili mnumzana phiri. So akutsho ukuthi wena ungaphi okwamanje khona manje
ngisekezi esanetsini
ye vala mbijana umsakazo wakho kwenzeka ukuthi singezwa songani usesitsha umduli. Yeah, kuhle kakhulu baba. So wena khonoko ukuthi abantu abahlala ku diaspora bavote ubona ngani kungenzakala yini?
Amboni kutenzakala ngoba uhulumende lo uthi nayo eZANU PF uyakwazi ukuthi abantu abasuka.
Yeah, kukhanya ngazake isicingo lwakhe soluqumekile. Sizazama ukuthi sifonele futhi lo baba Mlalazi. Mr. Mlalazi's phone is was giving us a problem, and now Mr. Peter's phone has just dropped. I think there's a challenge. Or maybe let's go to Mr.
Mutama.
Mutama, yes.
Wa Mutama, mchiripo here.
Hello, wa jungana watu.
Kana mukasunu mkatu tinogona kuchova. Zvedu ndimedu inopera nofunga kwasara 26 minutes. Asi pamune mabatika namunobuda zvenyu. Asi tinotenda zvikuru kuti mawana nguva yekunge muineso.
Aiwa, anga tifambe inaro.
Ndizvozvo. Ndiri kuona pandatariso hangu pa phone pangu pane vatumirawo mashoko ekuti Zeki iri kuti vanhu musatya zvenyu nenyaya yekuti zvekuvhotesa kana zvivhotwa izvi zvinenge zvisina kuchengetedzwa. Hanzi aiwa zvinenge zvakachengetedzwa zvekuti zvakanaka zvekuti musambotyira kuti panobiridzirwa panoitwa sei. Ndo dzimwe nyaya dzama muchimbosimudzawo nyaya dzekuti munofungidzira imi kuti sarudzo padzinozoitwa muna zuva rinenge raitwa pakati paJulai naAugust ipapo munofunga imi kuti hazvinyatsofamba zvakanaka. munoti ina assurance iri kubva ku Zeki.
Zeki inonetsa kuti tivimbe nayo. Nekuti tirikuona kuti panyaya ye vashandi veku Zeki. Avo vaimboshanda mumauto. Vachirimo and avasi kukwanisa kutsanangura kuti chinangwa chavo mukushanda muzeki ndechei. Chepiri tinoona panyaya iri kusumudzwa nemapata anopikisa nemamwe masangano ano akazvimirira ega sina asingashande nehurumende. Inyaya iri kutaurwa yekunzi pamutemo mukuru wenyika Zeki inofanha kuratidza kambani inoprinda maballot papers kune mapata anopikisa. Uyezve inofanha kupa mukana kune mapata anopikisa kuti vakwanise kuenda kumakambani iwayo vagoverenga vose maballot papers achavhoterwa. Vowirirana kuti okay, maballot papers atinawo i 10 million for example. Then voziva zve kuti bepa racho rakamira sei uyezve kambani yacho ndeipi ndei kana vachinge vawirirana then voita sei vosarudzo yoitwa zvinenge zviri pachena. Vanhu vamirira zvakaita zvino izvi azvinhu zvacho zvisi pachena. Zvekare torangarira nyaya yekuti ivo vaPriscilla Chigumba vakaenda kuRussia navamutsvangwa. Vanhu vanoda kuziva kuti chinangwa cherwendo irworwo chakanangana nei pamukuru weZeki nemukuru anoshanda muofisi yemukuru wenyika. Saka Zeki iri kuonekwa iri biased towards bato riri kutonga muZimbabwe pamwe chete nehurumende iri kutonga. Saka Zeki nehurumende zviri kuonekwa zviri mutambi pamwe chete nemuridza pembe.
Aiwa, maita wamutamaramba yanyu muri parunare timbonzwa kubva kuna vamulalazi nhare yavanga yachimbotinetsei. But Mr. Mutama, in short, is saying that Zeki is not trustworthy. One, the composition of some of its workers, he says they are linked with the army. And then he says he feels that Zeki is biased towards ZANU-PF as the ruling party. And he mentioned the trip that was made by Zeki chairperson Judge Priscilla Chigumba and Mr. Mutsvangwa, Christopher Mutsvangwa, who is President Mnangagwa's advisor to Russia. So he's saying those are some of the things that will make Zeki tainted.
So before coming to this show, we actually posted a video of Mr. Mutama actually pretending as if he was doing that mock voting exercise.
Yes.
So people actually reacted. We've got one Changamiri Dombo who says, you don't do that, otherwise you'll be arrested and deported back to Zimbabwe. So he says, don't do the mock voting exercise. So he doesn't like it. And then we've got Peter Mataishe who says, who is ED to tell us we cannot exercise our right to vote? And then we have another person by the name Joy Mai and says, you know what? Voting is very possible in a democratic state. And then Mr. Mlala says, you say it is back again. Yes. So he had a problem with his phone and we couldn't hear him very well. Mr. Mlala, can you hear us now?
Yes, I can hear you clearly.
Very good. So now, the question was, you know, there's this outreach program that Zeki is starting from the 19th to the 29th of May. So what should people do? Mm-hmm. Let's say I'm in USA right now and somebody is in South Africa or Botswana and wants to go back home to register. Is there any way that something can be done to help such people, or is totally impossible financially, right?
Well, we cannot say it's totally impossible. We have been trying as a party to encourage our members that are abroad to come and register to vote. One good example, I will tell you, one of our senior leadership, who is the PDP's representative in Europe, Ngondova Nzimakonya, landed this afternoon in Vlawai. to come and register and wait for election. So that's the determination that we want. We want Zimbabweans that are determined to solve the challenge that we've been facing over the years. We know it's not that rosy and nice to be staying away from home in America, in Australia. You want to be with your relatives. So let's sacrifice once and for all and solve the Zimbabwean problem. Those that are in South Africa, in Namibia, Botswana, and all other neighboring countries, let's all sacrifice and deal with our Zimbabwean challenge once and for all.
Yeah, manje ngesintu ke ngicela ukufaka ngesintu khona ukuthi abantu benzeni. Phela abantu esikwameni lapha ngana ukukhala imali, yabona? So ukufaka ngesintu
ba. Bakithi siyazi ukuthi kunzima ukuthi usuke lapho khona mhlawumbe ukwele Melika kumbeni use Britain, Australia. Ukuthi uhambe kunzima, kodwa thina njengebandla siya encourage ama members ethu lapha khona ukuthi kawazame ukuthi abuye. Omunye wabathungameli bethu onguye omele ibandla Europe umqondo obanzi Magonya, simencourage lo ukuthi eze. Ufikile namhlanje kwelakobulawa uzeni elizawubana register avote line. Laba base South Africa, Namibia, Mozambique, la kwamanye amazwe esingelane lawo. Siyabacela sibancengisisa kakhulu ukubana amalanga nalawo amalutshwane nje ungeze eZimbabwe uzovota. Umake sure ukuthi uyabayingxenye yokwenza imbali enkulu lapho esizazikhulula khona ngo-2018 la ukhona. Sike sigiye jabule ndawonye. Kanye kuphela sizosova le problem. Siyazi ukubana kakumnandi ukuba khatshana lekhaya, ukuba khatshana Australia, eCanada khona le ule sizungu ngenxa yokuthi ekhaya kunzima. Ozanini bantu bakithi, sike silungise lokho.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mlalazi, sibongele kakhulu. Kulo baba uNhlanhlamlilo ukhona lapha ngeFacebook uthi wozani ekhaya lizevota. Khonapho futhi yini elikhuluma kakhulu ngepolitics zeZimbabwe, lingavoti lokuvota. Then Samzi says, come home and vote, please. You guys, you talk too much. Come and do the action from home. So, you see, people are really following.
Regaitins, we mungu haripa na hapa. Tambotawara nao mfundisi Richard Moebat, wanga watu mira o message anzi, Zimbabwe yakadaro inga gona sure, please. Ndufunga inye diaspora vote. Kwa we are fortunate kutsvaira anzi mopa voter registration kana ichiitirwa kunzvimbo dzatiri tinonyoresa kuvota. Ndiri Johnny, ndinodisa kwazvo kunyoresa kuvota ari kuSouth Africa uyu. Anzi Edson Ndawana, mukana wakanaka chaizvo ngava ushandise vasazochema vasarudzirwa munhu avasingadi. Ndifunga ari kutaurayo vari kunze iwavo kuti uyai munyorese mapiwa mukana nevari muZimbabwe kuti mapiwa mukana. Kwoita Richard Moyo, anzi munyika yedu ngaiite zvinoitawo dzimwe nyika. Kurangarirawo isu tiri kuno tivote kunyati vazhinji havana zvitupa zviri kumusha uye mapassport akadhindwa out, vamwe vakasiya zvitupa kuHome Affairs vachida maasylum kuSouth Africa uko. Hanhu kuti dambudziko ringaitika maiti vanhu vavote vari munyika imomo muSouth Africa. Ari kuti iye vazhinji havana zvitupa zviri kumusha zvitupa zvavo, hamene kuti vakafamba sei, kuti mapassport akadhindwa out. Then kubva kwazonzi mamwe acho ari kuHome Affairs kuti aisirwe mapepa asylum, vamwe ari kuapply asylum, vamwe ari kupiwa aya ari kupiwa manyowani kuti vakwanise kugara muSouth Africa. Saka ndo dambudziko raari kutaura mumwe muteereri.
So is a tight situation.
Tight situation.
So how do people get out of this tight situation, Mr. Mutama? You see some have got their passports being held somewhere. You know, how do they do it? How do people go back home to vote?
One of the participants mentioned, it's a matter of sacrificing. And then organizations that are working in South Africa, there are some churches that I know that are working with the 5 million vote effect campaign for the Alliance that have since started mobilizing resources for those in South Africa to go and register and vote. So in the same vein, I am sure non-governmental organizations or maybe the International Organization for Migration can assist But the latter, I know it assists normally in permanent relocation.
Mm-hmm.
But so I would say it would be duty bound for us to approach non-governmental organizations, humanitarian mm-hmm. organizations, to assist those who live close by,
mm-hmm.
who cannot afford, but are itching to go and vote in this very important election, which, however, I believe is predetermined.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
And then there is one of our followers who I think was mentioned by Gibbs
mm-hmm.
from the video. He said that mock voting will land you in hot soup. You get arrested.
Mm.
I don't know whether Mr. Mutama has anything to say about that, or he is talking personally where he is based in his country of residence.
He is probably referring to his country of residence, but in the United States of America, you have freedom of expression. It's not like the Zimbabwe of Robert Mugabe, where even if you coughed Robert Mugabe, you end up in jail. So maybe he is in North Korea. I'm not sure. But in countries like the United States, the United Kingdom, France, and other European countries, or the free world, you have freedom of expression. So that's all I can say, but I cannot really speak for him. Mm-hmm. Maybe he's in North Korea.
Mm-hmm.
Thank you.
Yes. We Baba Mlalas, was that connected when? Baba Mlalas, ukona?
Yebo, ngikhona baba.
Yeah, ngase sikhangela ke Baba Mlalas, siyabona ukuthi abantu balesifiso sibili ukuthi baye vota kwele Zimbabwe. Kodwa ke ihlupho lukhona ukuthi ke bathi amabandla aphikisayo maningi kakhulu sibili ukuthi uyagcina uswela lokuthi wenzeni. Kwakhanyazani ke i-ballot paper iyabinde okunye okumangalisayo nxa sokubuya kwezindawo. So ukuthi uyadinga ibizo likamlalazi uliswele, ukuhambe kupage 19 uliswele. So bathi khona kwenxa kuyahlupha. Ngakho ke bathi indaba abantu bemaqamqam kangaka.
Kulento le kuthiwa i-democracy mhlawumbe ukuyizwisisa kwethu kutshiyene. Isisekelo sethu sombuso sinikeza abantu igunya lokuthi babelale abathi i-freedom of association.
Mm-hmm.
So ke abantu beZimbabwe ngokuhlakani kwabo sebehambe bayahlanganela ezindaweni ezishiyeneyo kulawo ma-political parties esiwatshoyo.
Mm-hmm.
Kodwa ke uzakhumbula ukuthi ibandla le-People's Democratic Party laba ngelinye amabandla okuqala ukuthi hayi bani asike sisebenzeni sindawo onye ukuze sinqobe lolu hlupho esikulo. So ke yikho wabona sokule alliance kuphinde kube le coalition. Malutshwani ke amabandla azancintisa ukhetho lolu emihodwa uzananzela ukuthi amabandla amaningi ezabe under i-alliance kumbe i-coalition.
Mm-hmm.
So ke kodwa kawalelwa phela ukuthi umuntu afome iparty yakhe yiyo kuthiwa i-democracy. Siyayifuna sibile Zimbabwe i-multi-party system. Asingeke sisapresse ukuthi abantu bangaze bakhankasa besezindaweni ezishiyeneyo. Njalo kutshengisa khona ukuthi abantu balemicabango ehlukeneyo ngoba singeke phela sicabange okufanayo mbini sibe sindawonye. Ngitsho lasemulini lingabantwana bomuntu munye liyehlukane embonweni.
Mm-hmm.
Yikho kwenzakala-ke eZimbabwe. Kodwa-ke siyazi thina ukuthi abantu beZimbabwe bahlakaniphile asingeke siba-undermine ukuthi sithi bazaba-confused. Njalo silesifiso sokuthi eParliament kungazi kwaba ngamaphathi amabili mbeni amathathu. Sifisa ukuthi kube ngamaphathi amaningi ukuze imbono yehlukane. Imbono nxa yehlukene abantu benelisa ukubana bamuve besiya phambili. Ngoba sesikubonile njalo sezifundo esesizifundile ukuthi abantu bangaba iminyaka lana kwakuyizanu yodwa kwabetshona belele eParliament. Iminyaka nalesidlula kuyo bekuyizanu le MDC kuphela. Njalo sibona into opposition ibisine ineffective ngenxa yokubana bebe balutshwane. So hayi asambene ekhethweni sibaningi abantu balelungelo lokwakhethe lo abamfunayo whether phakathi kwe-10 mbeni kwe-20 abantu bakithi abasoze babe confused.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi, ubambe khonapho ungayika tshana. So what Mr. Mlalazi is saying is that it doesn't matter even if you've got 1,000 parties, you know.
Mm-hmm.
He says that's part of democracy. In a democracy, you are allowed to have as many parties as possible.
That's true.
And apparently, you know who to vote for.
Yeah, that's true.
Yeah.
Regaitins, get name Terry, Mkoma Jeffrey, Wariparunare, Magadi, Mkoma Jeffrey.
Sipo Magadi, Waguru.
Ndirumpenyi, Murinyika, Ipi.
Ndiri kutuwe shee, Mubukura, Gondolande, Kwamsarara, Mnonzituwe shee, Kwamsarara, Paduze, Niba, Awad.
Ah, kuchuweshe uko. Saka imuriku votero uko ita kansura ere. Muriku votero uko ita mtunga miru webate. Reto nzo wati mapato anushuka 100 nchi gibs.
22. No.
Anzi kwane 122.
Andisi kuvote wa uita kansura asi mirumu voti.
Mirumu voti. Mm. Ayu andisho shu. Nika yedu ya kanakira kutine kozero ze munu wese. Unaita shu unoda. Ndisanda kupaye mkana. Ndungo taura pa mumuno su wana shumwezu. Kusanga nisa ipapo mashoka atishango tambira gibs. Mm. Anzi haikuwa banzu all traditional leaders from partisan politics saying this is a violation of a free and fair election as provided in section 67 of the constitution.
Yeah, kunjalo sibili ke kona kubekwa ngujonga siyamukela umlayezelo ovela ke komunye wethu ose Harare.
Harare.
Uthi ke nxa sukhangela section 67 on constitution akuvunyelwa ukuthi abantu abanjengabo chief kube ngithi izinduna osabhuku ukuthi ingene zompolitika lichela abantu kuti bayenzeni akwenziwa lokho
ndizo zvomkoma Jeffrey Mashokana anchitaura ayo hanzi dare repamusoro rehaikoti rarambidza vatungamiri vedu ma traditional leaders vanga vamadzishe masabhuku kuti vange vachipinda munyaya dzezvematongero wenyika kunongedzera munhu kuti teera bato rakati nokuti ndo kuti unge uchigara mubhuku mangu nezvimwe zvakadaro hanzi kuchikora mutemo bumbiro remutemo section 67 ndonye yatangoti jikidzane yatawana kubva kune mumwe wedu ari kuHarare uko yatizivisa taura yenyu mukoma Jeffrey pamusoro pehurukuru wedu.
Ya izvo tinozvikurudzira zvakanyanya nokuti kuno kwatigere kuno zvakatonyanyisa kwazvo kubva panyange pasarudzira kugara zvaigara zvichitoitika munharaunda yedu asi neuda kuti unongousina simba pazviri asi unongotikurwadziwa uchiona zvichiitika vanhu vachishorerwa kodzero dzavo nemadzishe nemasabhuku kuno kuva netsika yekuti vanotiwo sabhuku ega ega ari kuti vanhu ngavauye nemavota slip vachizonyoresa ari sabhuku anenge achikurudzira vanhu kuti vaite seizvozvezvo vanenge varamba vopedzisira vaakunyiwa kana pakanzi pane chikafu chinenge chichiuya vanobva vatotaura kuti unobva vatotageta vanhu vacho vanenge varamba kuenda nemavota slip ivava.
Iyi dambudziko rakaoma asi munoona here imi masabhuku iyaya achiteerera nokuti zvinhu zvagara zvichingoitika hazvisi zvitsva izvi. Bumbiro remutemo 2013 raingoramba achitaurira vanhu kuti madzishe haafani kunge achipindira mune zvematongerwo enyika, vanofanira kunge vari non partisan. Munozoona here paine zviri kushanduka iye nhasi?
Zvekuti new dispensation vanotaura kutaura sedasi paground yapo chaipo hapana chiri kuitika.
Nothing will change.
Hapana chiri kuitika ukatarisa zviri paground isusu tiri kuno kumusha unonyatsoona kuti vanhu vari kungotorwa kodzero dzavo ende hapana kana action iri kumbotorwa. Asi chandinenge ndichikurudzira, tiri kukurudzira vevheki chaivo chaivo pari zvino vange vatopinda paground vachipota vachitaurira vanhu vachiisa maflyers avo ekuedyuketa vanhu kuti vakaona vanhu vachiitwa zvinhu zvakadaro vanhu vanofanira kunge vachirizista kana kuti vavadzidzise kuti zvese izvi kutorwa kwekodzero hazvina chazvinoreva kana vamupa vota slip yacho unogona kunovhota paunoda hapana anokwanisa kuidentifya kuti wavhotera pakati zvino vevheki vacho havasi kuedyuketa vanhu.
Thank you maita basa zvikuru. Thank you so much mukoma Jeffrey.
ndatenda zvikuru ndiro imba muchagara makandifonera ndinoita chaizvokupinda muchirongwa ichochi.
Aiwa, tinoramba tichikubatai kungoti chirongwa chevanhu, saka tinenge takachiwandira.
Aiwa, tinochitenda sere, maita basa.
Thank you so much. Mkoma Jeffrey Gibbs ended up responding to the High Court order that chiefs should not involve themselves in politics. But he's saying, well, on the ground, he does not see anything changing.
On paper, it's okay.
Yeah, on paper, it's okay. And then he talked about Zek not like educating people on their rights. He says if people were educated, I think they should. I mean, they would fight for their rights, and, but people are not told what to do and what their rights are. Even when you are asked to bring the registration slip by the sabuku, sabuku will just tell you bring it or I'll not give you food. But he says Zek should now inform or educate the voters that even if you surrender that registration slip, nothing will change, because when you go into the ballot box to vote, it will be by yourself. So,
So I've got a message for Mr. Fortune Mlalazi. It's from Busani Moyo, who says, Unjani Fox. Singazuti libizala ngamabizo wana lauti ungu Fox mfoetu. Bago mgelela. Then uzo buya ke uzeti Dube. What Zeti Dube is writing here is very technical. So he says, ZANU is happy with so many parties because we are using proportional representation as a voting system, which means ZANU-PF does not need 51% to win. It can win with 30%. Whatever it means, I'm not sure there. And then Busani Moyo responds and says, but the president should get 50+1%, or 50+1 to win, Mr. Zeti. So these guys are discussing, you know, issues to do with, you know, who is supposed to win, the presidential election and other elections. So what I know is 50% plus one if you're a president, if you're running for the presidential seat. And then for the proportional representation, depending on how many people have voted for you, then you can start dividing those things accordingly or proportionally. So, Mr. Mlalazi, can you help us here with a bit of math? So what happens, because this appears to be targeted at you. Go ahead. Yes, so there's a person who says that, you know, whatever happens, ZANU-PF may win through this proportional representation. Can that be the case?
Well, what do we need to understand in terms of the proportional representation? One of the challenges that we've faced over the years was the winner take all, and then the minority feel then they are left out because they were unable. A typical example, 2013, MDC led by Welshman Ncube had quite a number of votes. Because of those votes, they ended up having MPs in parliament. That's why you had Mrs. Priscilla Mshonga, Mrs. Tofa, you had Mrs. Kumalo, under the proportional representation. So it helps us that the minority voice is they are represented. Therefore, it's not per se to the advantage of ZANU-PF or any other party that might have gotten the majority. Take, for instance, if a party gets the overall 2% of the vote, so they will have 2% of the proportional representation vote in parliament. So it's actually one of the best ways of representation. So, well, I'm not sure from what angle they were saying ZANU will benefit.
Because what this guy is saying is that the other party, the opposition parties, will actually split the vote, and then they will have this kind of scenario. Anyway, I know that we are going to explain a lot, Mr. Mlalazi, but we have run out of time. We have to leave it there today, Chonga.
But there is one thing that I wanted to...
No, the problem, is our time is up. Our time is up, Mlalazi. Thanks so much. We wish to thank Mr. Fortune Mlalazi, the spokesperson of the People's Democratic Party, led by Mrs. Lucia Matibenga, and Mr. Charles Mutama, Executive Director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy. Signing off, is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye.
neni Chimiri, tenda wa tereri vese, wapinda mchurongwa, tusanga na mune shumwe shurongwa to Studio 7, mwara zoka naku.